Ukundo kwa taka vira ujaya kwa wari kutaura. Ukundo kwa taka vira umandara kwa wari kutaura. The next ruler must be Mugabe.
Association. Comment Matamalan.
I said been forced to react to what they decide and appoint one of theirs as a successor. That is not going to see the light of the day. It will never happen because it is morally wrong, constitutionally wrong, legally unacceptable. So, yes, we have been harassed for saying that there is a dynasty in creation, a dynasty being developed. People have been denying this, but he heard it sometime last year. Someone say the next ruler must be Mugabe. And this time around, 4 days ago, in the social media, news was circulating saying that the first lady should succeed. And 2 days later, the first lady herself asks her husband to nominate a successor. What does that add up to? It just simply says they asked the young boy to introduce a candidate, and the candidate, because she thinks time is not on her side, forces the appointing authority to appoint him. But let me assure this country and even those that are far away from here that dream is not going to be realized. Hope dzakanaka asi chazvinozonyanya kunakira ndechekuti kana wamuka unoona chokwadi. Mai ava vanoti kana ndangoudziwa kuti successor ndinhingi, kana ndiriseni, aiwa, uku ndo kwatakabvira ujaya kwavari kutaura. Uku ndo kwatabvira umhandara kwavari kutaura. Kana ichinzi people's power, inoreva kuti vanhu vane simba. VaMugabe vanoramba vachitaura kuti ndinodiwa nevanhu, ndinodiwa nevanhu. Isu takavaramba tikasungwa. Saka vanodiwa nevanhu vanotya kuvhundusiwa. Aiwa, vanhu vanofanira kuda munhu zviri free. Vanokuda ngavakude, vasingakudi ngavasakude, vasingatyi. Saka mai vanonzi Grace Mugabe, uku kwavari kutambira kunonyudzawo. Uku kwekufunga kuti nyika ino inogona kudecidewa muna Chancellor Avenue. Yototongwa zviri nyore saizvozvo. We went to war. President Mugabe went to war. We did not go to join him. We met as comrades. And we fought for the same Zimbabwe in different capacities. There is no fighter who can claim that because of his country or her contribution, he or she must own Zimbabwe.